Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wemuvhuro kukadzi 21, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti havatenderane nemashoko akataurwa nemutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa neZuro. Asi vaChamisa vanoti vanomira nemashoko avo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti kushandiswa kwezvinodhaka rave dambudziko guru munyika zvikuru kune vechidiki. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti vakateerera mashoko akataurwa nemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa neZuro kunhandare yeZimbabwe Grounds pavakati vanokwanisa kukwezva vekunze kuti vauye kuzosimudzira upfumi vakasarudzwa kutungamira nyika. Asi vaMnangagwa vapomera vaChamisa mhosva yekuda kuvaka Zimbabwe nevabva kure. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevechidiki paFreedom Square muHarare nhasi, vaMnangagwa vati bato ravo rinovimba kuti nyika inovakwa nevene vayo. Vapomero vaChamisa nebato ravo mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga apo vakataura zvekuti havazobvumi kubirwa sarudzo muna 2023. Vachipindura vaChamisa vaudza Studio 7 kuti vanotenda zvikuru kuti kunyangwe nemutungamiri wenyika vaMnangagwa vanovateerera pavanotaura vakatiwo hapana pachava kwanyika pasina rubatsiro rwevekunze.
Tanga ndoda kutenda vaED Mnangagwa nokuva mutsigiri uye muteveri wemashoko andinotaura. Zvinonakidza zvikuru, zvinoragidzawo kuti vaita mumvuri vari kuteedzerawo kuchimiro chatinacho. Saka izvozvo ndinotenda zvikuru nokuti mashoko ari kutaura vanga vakateerera ende munhu ane nzeve dzokuti anga achiteverawo pandinofamba. Chinhu chandinotenda zvikuru. Asi chechipiri ndechekuti havana kunzwa zvakanaka. Shoko randakataura nderekuti tikava nemukana wokutungamirira tinoita kuti vamwe vanokwezwa vemabhizimusi vangava varungu vekunana mawest countries kana kunana America kana kunana Europe nevekunana China nevekune muno muAfrica vechitema vakasiyana siyana vane kodzero dzokuuyawo muZimbabwe vachishanda muno vachitipa mari kuti vana vawane mabasa. Hatina kuti nyika inovakwa naivavo asi kuti tivake nyika yedu tine tichiitawo bhizimusi navo nokuti zvanza zvinogezana hakuna angangovaka nyika ari ega.
Vachamisa vatiwo kana sarudzo dzikasaitwa zvinogutsa vane kodzero yekuratidzira sezviri mubumbiro remutemo yenyika vachiti uku hakusi kukonzera mhirizhonga asi kodzero yevana veZimbabwe.
Nokuti kazhinji pfungwa ikange yaita chibondokoto musoro mako unobva waona sokunge kana yafunya chisero yakuda kutotandawo kune vamwe. Isi hatina tangoti kana anenge azobira sarudzo hatisi kuzobvuma kubirwa kwesarudzo. Vhoti ngaive nesimba. Munhu anenge avhoterwa ndiye anofanira kutungamirira, kwete kuita chisimba chokuba mavhoti evanhu kana chisimba chokuda kukanganisa kuriga sarudzo dzevanhu. Ndoshoko ratakataura isu zvokuti mhirizhonga takangotaura kuti aiwa hatibvume ende kodzero mubumbiro remutemo kuratidzira kusvikira zvinhu zvanaka. Vanhu vane mvumo kuratidzira zviri pamutemo, hakuna anorambidzirwa. Zviri mubumbiro remutemo vamunangagwawo vauya tavadzidzisa bumbiro remutemo.
Vachamisa nezuro vachitaura nevatsigiri vavo kuHighfield vakati vanoda kuti sarudzo munyika dzive dzejekerere. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vaivewo kuRudhaka Stadium nezuro kumarondera vachitsvagira bato ravo rezanupi PF Rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabai elections dziri kuitwa musi wa26 Gurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vechidiki munyika nhasi vaungana kucherechedza zuva revechidiki. Hurumende ichibvuma kuti nyaya yekushandiswa kwezvinodhaka rave dambudziko guru munyika. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura paRobert Mugabe Square apo paungana zvuru nezvuru zvevechidiki vachipemberera zuva revechidiki, mutungamiriri wenyika vamunangagwa vati kushandiswa kwezvinodhaka munyika rava dambudziko guru iro hurumende yakazvipira kurwisa. Vamunangagwa vatiwo vave nekomiti yemakurukota ehurumende uye vakatoumbawo homwe ichashandiswa mukurwisa dambudziko iri. Vati imwe yemari ichashandiswa kuvaka nzvimbo dzekuti ava vanoshandisa zvinodhaka vanenge voda kusiya vanogara kana kuti rehabilitation centers. Vamunangagwa vatiwo hurumende yavo ichakoshesa zvirongwa zvebudiriro zvichabatsira vechidiki kuti vawane zvekuita. Vatiwo vachawedzera mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu emuno kuEmpower Bank kuti vechidiki varambe vachiwana rubatsiro kuna avo vanoda kutanga zvemabhizimusi. Vamunangagwa vavimbisawo kugadzirisa nzvimbo dzemitambo munyika kuti vechidiki vawane kwekutandarira vakati vachatanga kugadzirisa Gwanzura Stadium. Basa rekugadzira nhandare iri rakatotangwa namufundisi Hubert Angel vachishanda nekanzuru yeHarare. Mutevedzeri wegurukota chidiki nemutambo vatino machakaire vatiwo kupedza dambudziko rezvinodhaka iri zvakakosha kuti vanotengesa zvinodhaka vasungwe. Achitaurawo pazuva iri mumwe mudzimai wechidiki muzvare Tabeth Mwaera avo vanoti vaivawirawo mudambudziko rezvinodhaka iri asi vakazosiya vatenda hurumende nekuedza kurwisa dambudziko iri.
Saka
kudzai madzima vapa uchapupu wekumboshandisa zvinhu zvakadai sebrongolia, mbanje nemusombodhia. Vatiwo munyika muna nzvimbo dzakawanda uye dzakachipa dzekuti vanoda kusiya zvinodhaka vagare vachibetserwa. Vamadzima avo vanoti vakazobatsirwa kunyika yeSouth Africa vakurudzira hurumende kuti iwanise vechidiki nzvimbo dzekubatsirwa kuti vasiye kushandisa zvinodhaka. Mumwe anoshanda nevechidiki anoshanda nesangano Reuse for Youth by Youth muzvaro cheriti chaturuka avo vange vari pachitiko chanhasi vati zvakakosha kuti mapazi ehurumende ave muzvirongwa zvekurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka.
The first thing ndo zvaitika pano kuti tinoda kushanda pamwe chete vechidiki vacho nemastakeholders akasiyana siyana including even government, nekuti maproblems acho ari kulida kuti vanhu vatore zvinodhaka akawanda wanda. Tinogona kumati masocial economic even environmental causes ari kulida kuti vanhu vatore zvinodhaka.
Asi mutauriri wevechidiki mubato rinopikisa veCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vati havaremekedze zuva ranhasi serevechidiki vachiti izuva rebato reZANU-PF.
Kuda kunyepera vechidiki kuti aiwa izuva renyu, ndozviziva kuti ZANU-PF haine nechekuita nevechidiki. Dei vaine zvokuita nevechidiki, munyika muno mungadai musina corruption, munyika muno mungadai national cake ichiinjwewa nemunhu wose.
Kunyange hazvo irange riri zuva revechidiki munyika yese, vechidiki veZANU-PF vatakurwa kubva kumatunhu akasiyana siyana vanga vakapfeka hembe dzebato ravo kunyange pange pachishandiswa mari dzehurumende. Zuva ranhasi rapemberwa pasi pedingindira rekuti kuzadzikisa muono wa2030 kuburikidza nekurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki, kana kuti towards achieving vision 2030 alleviate substance and drug abuse by the youth. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawe.
Vana vechikoro mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 217 vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvavhurwa zvikoro. Bazi rezveutano rinoti pavanhu zana nemakumi maviri nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro, makumi maviri vacho vana vechikoro. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira vezviuru mazana maviri nemakumi matatu nematatu zvine mazana matatu nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 233,352. Nezuro hakuna munhu akafa nechirwere ichi, zvasiya vafa vachingori zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 5,386. Mhuri dzinopfuura zviuru zviviri mudunhu reBuera kwaMurambinda dzave kubatsirikana zvikuru nekuvapo kwedhamu remaruvanyati iro ropa kuti vakwanise kurarama vachishandisa madiridziro. Nzvimbo yeBuera iyi inonyanyozivikanwa zvikuru nekusanaya zvakanaka kwemvura. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Dhamu remaruvanyati iro rava pedyo nekupera rakavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaEmerson Dambudzo Mnangagwa gore rapera. Dhamu iri iro rakakumikidzwa nehurumende kuti rivakwe mugore ra2003 rakatora makore 10 kuti risvike padanho rarave. Murimisi mukuru munharaunda yeBuera vaBasiru Musendo vanoshandira bazi rezvekurima vari Agricultural Extension Officer vanoti dhamu remaruvanyati rakareba zvinosvika makiromita makumi matatu uye rakafara zvemakiromita angangosvika mashanu. VaMusendo vachitaura neStudio 7 munguva ichangopfuura vanoti nekuvepo kwedhamu iri mhuri dzakawanda dzichabatsirikana nemadiridzo ayo anotarisirwa kuti asvike manomwe kubva pamaviri aripo. Murimisi uyu anoti kunze kwekubatsirikana kuchaita vagari pakuita madiridzo, zvipfuyo zvavo zvichange zvowanawo mvura yekunwa gore rose. VaMusendo vanoti izvi zvichaderedza nzara kuvagari uye kufirwa nezvipfuyo zvavo nekuda kwekushomeka kwemvura sezvaisiitika mamwe makore apfuura. VaMusendo nemhuri yavo vatoriwo murimi wemandiriri pachezvavo.
Tiri kutarisira kuti mombe dzinenge dzane mvura yakawanda nekuti tenge tiri tadambudziko rekuti mvura inoshayikwa yekupa mombe, then tine mairigesheni madiridziro akukwanisa kuwanda munharaunda kutenge tine tuchete tinokubhera kumusoro mutuna nemurambinda but kubva pamarwa nyati demo ari along mwera ari river takuwana madiridziro anokwana kuita 7 anokwanisa kupa wanhu wanokwana kuita 1250 kudiridzira anokwana kuita hekita chidimbu takuwana ndesa dzakawanda dzinorimwa pagore ari mwe chete tichikwanisa kuroteta mbesa dzedu wanhu vachikwanisa kuti mbesa dzavanorima dzinotosvikawo dzimwe dzinosiparadzwa nemvura nezuva
mumwe murimi wenharaunda iyi ndiva confidence matsvai vamatsvai vanobvumirana navamusendo pakuti vave kukwanisa kurima mbesa dzakasiyana siyana mwaka yose yegore izvo zvaisazivikanwa kana zvaisakwanisika pasati pave nemadiridzo murimi uyu anoti pari zvino vave kukwanisa kurima mbesa dzakasiyana siyana dzekudya nedzimwe dzekutengesa izvo zvaisazivikanwa kare
Uiti. Shibage, nice. Then beans, green beans, sugar beans, then wheat, green beans, zungu, groundnuts, then muraz, now yankura.
Valena Dimabasa, Amugaru Mamurambinda, Vari Sashigaru Buera Residence Network Trust. Vamabasa vanoti vagari vanofara nekuvepo kwedhamu sezvo mvura yowanikwa muzipombi muzimba zhinji izvo zvange zvisipo kare.
Tofara zvikuru kwazvo seBuyera Residence Network Trust nekuvakwa kwemaruva anyati dhamu kuti mvura yawanda zvikuru kwazvo zvekuti mvura iyoyo inosvika mumagrowth point ichinwiwa uyezve mvura yava kuverera nguva nenguva muna Mwerahari inoshandiswa nevarimi Mwera Irrigation Scheme uye mamwe irrigation schemes ari kugadzirwa akaita seKwarire Guwanda nemamwe ari muBuyera North zvinhu zvinobatsira vagari venharaunda yedu yekuti upenyu hwavo huchava hwakawandudzwa tinokurudzira vakuru vari kusarudza vanhu kuti vaende mumacooperative iyoyo kurima kuti va sarudzewo vane urema vamayuthi madzimai nemamwe magrupu asingakwanisi kuzvimirira ega mafaunwa rebo groups
mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda nezviwanikwa recenter for natural resources and governance CNRG vafarai maguhu vanopembedza kuvepo kwedhamu remarovanyati asi anoti hurumende inosungirwa kuti kuvepo kwaro kubatanidze vagari kwete kuvapatsanura ndakamirira studio 7 kumarovanyati dam murambinda kubuyera ndini Loida Moyo
zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vatenda kuita musangano nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin asi ndokunge Russia isina kuenderera mberi nekupamba Ukraine. Queen Elizabeth II vanonzi vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro kunyange hazvo vari kunzi havasi kunyanya kurwara. Queen Elizabeth vane makore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuberekwa. Sangano reNational AIDS Council kana kuti NAC riri kuyambira vanhu vari kurarama neutachiwana hweHIV AIDS kuti vasashandise mimwe mishonga yechivanhu iri kutengeswa mumigwagwa isina kupiwa mvumo yekushandiswa navana mazvikokota. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Mutauriri weNational AIDS Council amaitadiwa Nyatanga Pfupa vanoti sangano ravo harikurudzire kusanganiswa kwemishonga yechivanhu nema ARV nokuti hapasati pawanikwa humbowo hunoratidza kuti mishonga yechivanhu iri kushandiswa yakanakira varapi ava.
Sangano reNational AIDS Council harikurudziri kutorwa kwemishonga yemaARVs panguva imwe chete nemidzi, mashizha kana makwati ayo atingati nechirungu maherbs. Chikonzero ndechekuti vana mazvikokota havana kunge vatipa pari zvino ongororo yakazara yatingati scientific evidence yekuti zvinhu zviviri izvi zvinoshanda zvese zvakanaka kana zvikatorwa panguva imwe cheteyo. Nekudaro sesangano reNational AIDS Council hatikurudziri vanhu kutora mishonga
isati ya ongororwa zvakazara isati ya ne scientific evidence yekuti zvinoshanda zvese zvakanaka.
Amai nyatanga pfupa vaendera mberi vachiti
hongu tirikunzwa kuti kune vanhu varikutaura kuti varikumwa maARVs vagotora zvemaherbs panguva imwe cheteyo vachiti havana dambudziko, asi nekuda kwekuti hazvisati zvanyatsoongororwa zvikazivikanwa kuti mwero upi wemaherbs, midzi mingani, makwati mangani, pamvura yakawanda sei, panguva ipi kangani pazuva, hatigoni kuti tingakurudzira vanhu kuti vachitanga kutora mishonga yemaARV nemaherbs panguva imwe chete. Zvinogona kuita njodzi nekuti hazvina kuongororwa zvakazara. Kusvika zvazoitwa ongororo idzodzi zvakakwana, vanhu vangachizoziviswa kuti voita sei. Asi pari zvino tinongokurudzira kuti vanhu vatore maARVs avo zvakanaka, vadye kudya kunovaka muviri nekupota vachitwasanudza nhengo dzemuviri yavo yatingati maexercises.
Mumashoko kuvatori venhau, NAC inoti zvakakosha kuti vanorarama nechirwere cheHIV AIDS vanofanira kushandisa chete mishonga inenge yanzi ishandiswe nesangano reMedicines Control Authority of Zimbabwe. NAC inoti vanogona kuguma vorwara nechirwere cheitsvo kana chiropa. Mumwe mazvikokota munyaya dzekushandiswa kwemishonga yechivanhu, Dr. William Nyarota, vanoti NAC inofanira kunyatsotsanangura nekuti pane zvimwe gara zvichishandiswa nevanhu kubva kare zvinokwanisa kuvabatsira pautano hwavo.
Hongu, kana munhu arikutora maantiretrovirals, mishonga yanopiwa yechirungu yekubatsira paHIV and AIDS, isu tinomupa mishonga yekuti inoshanda semasupplements kubatsiridzana nemishonga yaanonwa yechirungu, asi haafaniri kutora mishonga iyoyo panguva imwe cheteyo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezveutano pane zvimwe zvichemo zviri kutaurwa nevanhu. Munyika mune vanhu vanodarika miriyoni imwe chete kana kuti 1.23 miriyoni vari kurarama nechirwere cheHIV AIDS. Here ichi ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapenitse.
America nasi yekucherechedza nekuremekedza vatungamiri vayo kana kuti President's Day. Muvhuro wechitatu mumwedzi wakukadzi rinenge riri zororo rekupemberera vatungamiri ava. Mukuziya nyaya iyi, Marvelous Mutanganya uye weStudio 7 abata muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa paFriends University kuWinchita, Kansas, muno muAmerica.
Izuva rinocherechedzwa kunyanya-nyanya President George Washington pavakazvarwa muno muAmerica. Saka izuva rinoremekedzwa chaizvo munyika ino nekuti George Washington ndiye akatanga kuita mutungamiri kana president wekutanga munyika yeAmerica mushure mekunge warwisana nemaBritish uye wakunda.
Pane zvingadzidzwe here nenyika yeZimbabwe pakurangarira vaimbova vatungamiri?
Hongu, Zimbabwe ine zvakawanda zvainodzidza. Tinorangarirawo kuti zuva ranhasiri rakanga riri zuva iro raitwa kuti vanhu vachipembererawo kuzvarwa kwapresident Mugabe, wakanga varipo Youth Day pari zvino. Zvinotikoshera kurangarira magamba edu, vanhu vane zvavakaita mukati menyika yedu, munhoroondo yedu sevanhu weZimbabwe. Kana dai hapo pane zvimwe zvisina kuzoita zvakanaka, asi tinoda kungorangarirawo kuti munhu akakwanisa kuita ubasa hwake, akashanda panguva yake mune zvinhu zvakanaka zvakakwanisa kuita zvatinokwanisa kudoma nemazita.
Tinoonawo zvakare kuti iwo mwedzi uno wakukadzi imwedzi weBlack History Month. Panorangarirwawo zvakare here vakange vachitungamirawo vechitema panguva iyi?
Hongu, tinoona wana Dr. Martin Luther King Jr. wakarwisa chaizvo kuti vanhu vatema munyika yeAmerica wakanga vasina kodzero wagozopuwawo kodzero dzekuvhota. Tinoona zvekare kuti vanhu vatema muno munyika yeAmerica vanoremekedzwa nekuti tine president wedu wechitema, President Barack Obama, wakapinda muchigaro cheutungamiriri wakasarudzwa kairi kuti watungamire nyika inoyi. Saka zvinokosha chaizvo kuti vanhu vatema vasimudzirwa, uye tiri kuzvisimudzira zvekare pamusoro soro.
Muzvinafundo Moses Rumano, vanodzidzisa paFriends University kuWinchester, Kansas, muno muAmerica, vari varunare kuKansas kwakare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Makunambo emutambo wenhabvu adzoka zvine mutsindo paine mitambo yePremier Soccer League yakawanda yatambwa nhasi uye mukupera kwesvondo. Mike Okariati anoti panyaya inotevera.
Mumutambo watambwa nhasi kuNational Sports Stadium pakati peCapes United neNgezi Platinum Stars, mutambo uyu wapera uri mangange 0-0. Asi vanongorora nhau dzemitambo vari kushushikana nekutadza kurova mambure kuri kuitwa nevatambi mumitambo iyi kusanganisira mutambo wanhasi. Izvi zvinosanganisirawo mitambo yemukupera kwesvondo apo mumitambo misere yakatambwa mitambo mina yakapera iri mangange 0-0. Izvi zvasiyana zvikuru nezvakaitika musi wa22 Chibabvu 2021 apo pakakandwa zvibodzwa makumi maviri nezvishanu mumitambo mipfumbamwe, apo mitambo yakadzoka nechibuku Super Cup mushure mekumbomiswa nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Aimbove murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa anoti kushaikwa kwezvibodzwa uku kwakonzereswa nekuti vatambi havasati vajairana mushure mekutengwa kubva kuzvikwata zvakasiyana-siyana. Anoti nekufamba kwenguva zvibodzwa zvichatanga kunaya semvura yezhizha. Asi mitambo iyi yakaita zvishamiso mushure mekunge Manika Diamonds, iyo iri kutungamira makundano aya, yarohwa 2-1 nezuro neHerentals muNational Sports Stadium. Asi mutevereri wechikwata ichi vatekshwa musonza, vanoti vakatamba zvakanaka asi kuti vakaita munyama muzuva iri.
Munyama chevo nokuti dai tambo dai tingadaita zvikuna unina mitambo iwo wanhasi webadai.
Murairidzi weHerentals kumbirai muti wekuziva ari kufara achiti iye chinangwa chavo kuita zviri nani pane zvavakaita muna 2019 apo pakapedzisira kutambwa mitambo munyika.
Kubora zvakangonaka kushanda kuti uachieve zviri pamusoro dhani zvavakamboita. Saka tarisiro ndeyekuti ndiite zviri better than zvandakaita last season.
Chimwe chishamiso chakabuda kuluveve stadium uko Chicken Inn yakarova Blauwe Chiefs 2-1 zvekare. Zvichakadaro chikwata chemamaiti Warriors chasvika kuBotswana kumutambo wechipiri nenyika iyi kumakwikwi Africa Women's Cup of Nations. Mumutambo wekutanga mamaiti Warriors akarohwa 3-1 muNational Sports Stadium nemusi wechishanu. Chikwata chinokunda makwikwi aya chichaenda kumutambo weAfrica Nations Cup urutambirwa kuMorocco muna Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzemabuy elections. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti havatenderane nemashoko akataurwa nemutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa neZuro ekuti vanokwanisa kukwezva vekunze vanotanga mabhizimisi munyika vakasarudzwa kutungamira nyika. Asi vaChamisa vanoti vanomira nemashoko avo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti kushandiswa kwezvinodhaka rave dambudziko guru munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.